Ine ndinotenda nevanhu vakaronga urongwa hwekuti tisangane panapa. Ndochinhu chokutanga. Ini ndinonzi Tendai Katifu. Ndakarwa hondo ndiri mujibha. Kupera kwakaita hondo ndainzi muchazowana huchine mukaka. Asi iye zvino izvi taakutotamba nhamo imwe yakaipisisa. Vana vedu vatakabereka 1980 tabva muhondo. Nanhasi hakwana pavanoshanda. Basa ravo nderekuita maricho. Vana vatakaendesa kuyunivhesiti mombe dzakapera tichiti vanaivo vadzidze tichinzi mwana kana adzidza achazokubatsirai ende ndiye achazoita kuti upenyu hwenyu husimukire. Zvakatoti dzikisa pasi nokuti abva kuyunivhesiti ikoko hakuna kwaakashanda. Nanhasi ari kutodosadza rinobva mumba mangu inini. Taifungidzira kuti kurwa kwatakaita hondo tichagara zvakanaka. Dai taiziva kuti tichazogara magariro atiinawo pari zvino kana kuhondo kwacho dai tisina kuenda.
Inoitwa Geoffrey Chigwerewe. Ndiri murimi anorima foja.
Chichemo chandiri kutaura kuna purezidendi ngaambotange kufamba nehelikopta straight zvimwe zvese ngaambosiye achiongorora kuona kuti minda iri kurimwa here. Minda yese haicharimwe. Vanhu vese vagara asi varipo vanoda kurima. Unondonzi munda wangu, munda wangu. Ano ng'ombe hachisinako dzinonzi koko anofudzira pa dzinonzi ndopangu. Ngatichiendei manji kochoti kotambira iyeye ari kutambira munda ndiye akutakura futi chitsaga chokuenda kutambira chong'ombe dzee dzairamda munda macho muyomu. Munda macho mamera manyara. Saka hurumende iri kurasika nokuti vanongoita zvinhu vari muofisi havaendeba kugraundi kuona iye pachezvacho. Tine tinombozwa kunzi Smith aisimuka nomota nonhendiki nomota yacho achiuya kumuzukuru wake uko kwaChristopher uko kuvillage 3 achiongorora mamiriro aiita minda. Saka kurima is very very poor. Hapana kwatiri kuenda bakaza kusimudza nyaya yokurima.
Ndinonzi Nicholas Katifu. Ndakamirira World Veteran Peace Initiative Forum. Ndiri wangu mubvunzo wandoda kubvunza kuna former councillor wakatifu. Mubvunzo wangu uri kutiwo zvamunema muri mucouncil meeting muchiita misangano. Maagenda zvakaita sei aya aitaurwa zvakanyanya zvakaita sei akaita sei aya matombo edu aya. Uye paiwa nenharo here dzekukakavadzana kwakasimba mukati menyu mumusangano iwoyo. Uye kuona kwenyu kwamaita wainyanya kuzozvibhloka vanhu ivo kuti zvisafambe ndaanani.
Okay, mubvunzo kauyu. Kansela vari kubvunza mibvunzo kuti nyaya idzi dzinotaurika here mukanzuru?
Maita basa nomubvunzo. Yes, kutaurwa zvinotaurwa but kutaura kwacho hakuti serious izvozvo ndambotaura. Zvaitaurwa but chinoita ndechekuti washandi vanopa kana iri furu kanzuru meeting iyi. Chibvezeri vhusa anopa kana vana engineer vanotaura matambudziko ari kusangana nawo mara nemarevenue income mara nokutaura kwanonga vaita nomabusiness mine mabusiness people vari kumaina. Vachitaura nekusapinda kuri kuita mari dzatei takambobvumirana. But isisu makanzira acho somunge ambotaura nonyaya yekuti quality dzemakanzira anenge apinda. Dibheti iro hambonikoshesi. Ndo chimwe chiri dambudziko rakakonzera kuti zvinhu zvisvikepo zviri ipapo. Saka kudibhetwa somubvunzo wabvunzwa kuti munozvidhivi zvinodhibhetwa zvakanyanya here? Ndinoona kuti makanzira haasi kukwanisa kudhibheta zvakanyanya ba vari wiki.